January wegore rino takaona zvinhu zvichikwira, mitengo yezvinhu ichikwira zvichikonzereswa nekuderera kwakuchiita simba remari yemuno, uyo zvakare matax akaunzwa ne-2024 national budget nekukwidzwa kwakaitwa mumatax mu-2024 national budget. Saka zvese izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in US dollars nemumazimbabwen dollars. Saka zvinoafekta vemabhizimusi, zvinoafekta mainvestments. Saka zvakakosha kuti senyika tiunze kugadzikana kwezvinhu mumacroeconomy. Izvo zvinounza maincentives anoita kuti vanoda kunge vachiisa mari muzimbabwe varamba vachiisa mari, uye kuti mabhizinesi agara ari kuoperata asasangane nematambudziko kuzopedzera dzimwe nguva vaakuritrenja kana kuvhara. Saka tine machallenge atinawo, but tinoma mapushinda akawanda kuti takwanisa kugadzisa machallenges instability yemacroeconomy nekungonza kustability mumacroeconomy zvinobatsira kuita unleash full potential yeeconomy yedu in terms of ma investment possibilities.